Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 19, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvine zvichibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe iri kutsvaga mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo igokwanisawo kukwereta zvakare.
Unochingoona zvinhu zvakangosungwa zviri kungopotserwa imomo, mapambas anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvine zvakachingopotserwa imomo, zvimwe zvinenge zvemaruchos zvine zvichingopotserwa imomo.
Vamwe vagari venharaunda yeDorapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland votyira kutapurira zvirwere kubva mukushandisa kwavari kuita mvura isina kuchena yemurwizisa kubva. Vamwe vatsigiri vemutambo webasketball munyika votevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa kuEgypt pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo. Vachipindura mubvunzo pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau padandemutande reZoom, vaNcube avari muno muWashington DC kumusangano weIMF unoitwa pagore vati vanotarisirwa kuti vachavabatsira kuunganidza mari iyi kuitira kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo zvese kuti vazokwanisa kukwereta zvakare. Vati Zimbabwe ine chikwereti cheWorld Bank chemari yekuAmerica inoita $1.5 billion. African Development Bank inotiwo zvikwereti zveZimbabwe zvose zvasanganiswa zvinosvika ku$17.5 billion. Nekuda kwezvikwereti zvairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank neAfrican Development Bank nemamwe masangano anokweretesa mari, Zimbabwe inonzi haisi kukwanisa kuwana masangano anoda kuipa rubatsiro rwemari pari zvino, izvo zvave kuita kuti irarame nemitero yayakadzika inonzi nevakawanda yawandisa uye yakakwira. VaNcube vati gore rino vanotarisira kuunganidza $250 million kubva kumitero mitsva yakasiyana-siyana yakadzikwa nehurumende. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga vayambira vari kuchinja mari pamisika mitema vachiti vachavatorera matanho akaomarara anokodzera kutorerwa vari kuchenesa mari dzakasviba kana kuti vari kuita money laundering. Izvi zviri kuuya panguva iyo mari itsva yeZig iri kunzi iri kuramba ichishaya simba pamusika mutema. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Inyaya yakanaka and kubvira pamavambo ezvavari kutiwo maIMF staff monitored programs, chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvinge zvichibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari inokwanisa $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti zvavo ku IMF no ku World Bank no kuna Africa Development Bank no kumwe kwese uko. Saka zvavari kutaura izvi ndio chinangwa chava ndio munamato wavo wokuti zvirongwa izvozvo zvizobudisa mari inokwanisa kuti vagozokwanisa kubhadhara zvikwere izvozvo. Danho rokutanga ratoti raitwa ike zvino riri kuonekwa ndiyo mari itsva yeZimbabwe yeZimbabwe Gold Ziggy nokuti tinoziva isu kuti muzvinyorwa zveIMF nana World Bank pa kuongorora ufumi hweZimbabwe nokudzidzisa nyaya dzokufambisa ufumi hwavo vaigara vachingonyora kuti nyika ngaive nemari yayo kuti izokwanisa kunge ichireiza mari inosvika kuma $2 billion yokuzobhadhara zvikwereti izvozvo.
Izvo zvinoshanda here Profesa Masocha, zviri kuda kuitwa nenyika izvi zvokuti inotsvaga chikwereti chekubhadhara chimwe chikwereti kuti ikwanise kukwereta?
Kukwereta kuti ubhadhare chikwereti handivoni zvichibuda. Handivoni pane ungada kukweretesa munhu une chikwereti kuti ubhadhara chikwereti, nokuti zvinotoratidza kuti hausi munhu unokwanisa kubhadhara zvikwereti zvako. Ndo pane nyaya ipapapo kuti Zimbabwe ikwanise kuti achiti kweretesa emari sokuona kwamuri kuita zvirongwa zvedu zvoufumi kuti zvichazobudirira mberi uko. Handivoni Zimbabwe ichibudirira ipapo nokuti zvirongwa zvacho zveZimbabwe zvokuti ufumi huvandudzwe zvinosanganisira iyo mari tsva iyo iyi zvinovhiringwa mukati umo nezvimwe zvakawanda wanda zviri on the ground zvakaita sokushayikwa kwamagetsi.
Zvii zvingaitwa nehurumende kuti ikwanise kubuda mumatope mairumu kunze kwekumirira zvikwereti?
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita. Chimwe chihombe hombe chinogara chitaurwa navanhu vakawanda nenivo ndichitaura ndicho chokuti magetsi ngaange achiwanikwa munyika, nokuti pasina magetsi hapana ufumi hwatiri kufambisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kurwiswa kweIran neIsrael nhasi mambakwedza inguva dzaikoko, gurukotaro zvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa kuti America haina chekuita nekurwisa uku. Israel yarwisa Iran nendege dzisina vatyairi dzerudzi rwemadrone ikarova nzvimbo shomanana muguta reIsfahan muIran. VaBlinken vati America nemadzisawira ayo enyika dziri mugungano reG7 vakazvipira kudzikisa kusawirirana kuri mudunhu reMiddle East. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ikasabata zvakanaka nyaya yekusagadzikana kwedunhu iri, zviri kuitika izvi zvinogona kuvakanganisa musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino muno muAmerica. Mukusiya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Kurwisa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemisail kunogona kukonzera yatingati escalation, kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzakuzotatsurana, nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwisawo kwayakaitwa neIran. Asi tingatisakanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran anga ari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvisinei, maonero edu nyaya inogona kuramutasa ikazokonzera a wider regional war.
America iri kubata kurwisana pakati peIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsraeri kuti isakonzeresa hondo yakakura nokuti pari zvino tiri kuona kuti Israeri iri kurwisana neHamas, iri kurwisana neHezbollah iye zvine zviyade naIran.
Nyaya iyi haichavhiringi vaBiden musarudzo dziri kuuya idzere.
Nyaya yehondo yekuIran neIsraeri ichavhiringidza vaBiden zvikuru pasarudzo, nekuti chimwe chatichaona charamba chiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi chakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi, nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Izvi charwadza homwe dzemaAmericans, zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vaVolker Turk neZuro vakati vari kushushikana zvikuru nedanho reDemocratic Republic of Congo rekudzosa mutongo werufu. VaTurk vakataura nevatori venhau kumucheto kwerwendo rwavo rwemazuva mana kuDRC, uko vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Vakuru vakuru muPakistan vati zvizvarwa zvishanu zvekuJapan zvapona rufu neburi retsono nhasi zvichitevera kurwiswa kwemotokari yazvo nemunhu anga akapakata zvombo, ukuwo mapurisa achipfuura mumwe anga aine pfuti aperekedza munhu anga akazviteya nemabhambu uyu. Pakistan iri kunetsekana nekurwisa kuri kuitika munyika iyi nevari kupfurikidza mwero, izvo zviri kuoneka kuti zvakwidza nyaya dzekusagadzikana. Uku kurwisana uku kuri kusanganawo kurwiswa kwezvizvarwa zvechina zviri kushanda munyika iyi. Vamwe vagari venharaunda yeDorapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland vanoti vari kugara vakangobatira ura mumaoko avo vachityira kutapurira zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvinokonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena yemurwizisa kubva, iyo vanoti yakasviba zvakanyanya nekuda kwetsvina yevanhu inofachukira imomo nguva zhinji. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Rwizisa kubva runoyerera ruchidarika nemumisha inogara veruzhinji yemuguta reMutare inosanganisira Sakubva, Chikanga, Destiny, Hobhouse nedangamvura, umo mune pombi dzinofambisa tsvina dzinogara dzichifachuka tsvina zhinji ichiguma yayerera ichipinda murwizi urwu. Kutsemuka nekupfachuka kwepombi dzetsvina yemuzvimbuzi uku kunonzi kunonyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemvura mudzimba kwenguva yakareba. Izvo zvinonzi zvinozokonzera kuti pombi dziremerwe panozouya mvura inofambisa tsvina iyi. Varegisi Dembaremba mumwe wevagari venharaunda yeDorapindo uye mhuri yavo ichishandisa mvura yemunasa kubva.
Zvinoafekta kubva ipo kwese kukuno, even rwizi rwekuzasi rwusave rwacho ndomunozoskodera Sakubva vana odzapa. Zvese pollution yese inenge ichidzika uko, saka zvinozoafekta vese kunsiuma mvura vari kuzasi uko. Zvinoafekta mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvimwe zvinenge zvemaruchozvo zvakawanda, munhu ozongopinda moto dai aakuenda.
Vapita Matimba mugari wenharaunda yeDora vaMatimba vaudza Studio 7 kuti kune vamwe vanotoraura hove murwizi urwu vachitengesera vagari vachinyeba kuti vanenge vadzibata mudhamu Osborne riri kuchamhembe kweguta.
Muna Sakubva River muzvechova pollution imwe yakanyanya, ende zvirwere tosangana zvakasiyana especially dzemudumbu nekudii, nekuti dumping area yaivaswa zvinhu zvakawandisa apa. Hove dzemo tiri kupura kuti chizidya dziuya dzichitengeswa, ndodambudziko ratosangana nazvo dai zvinhu zvagadziriswa.
Alukumandava Mukungatu mumwewo wemhuri dzinogara mumakombe kombe erwizisa kubva.
Pari zvinezvi mvura yasa kubva iyi kazhinji kacho isati shandisiba because imvura inobva kuma inonga ine maoil plus ine masuwa dzisi mvura inoshandisa mvura ine maballs takachererwa nehurumende ari muno ari tichiri naro sokuti tine ball one imwe yachaisati yapera kudini kugadzirwa
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba vezimbabwe lawyers for human rights vanoti hazvina kunaka kuti vanosvibisa mvura varegerwe vakadaro
pollution yamakutaura riri kuitika musakubva refai kune mutemo kanditionoti anopoluta ndiye anobhadhara the polluter pays principle ndo inofanira kuteedzerwa neema ine basa rekuenforce maenvironmental issues
amai Alice Rutsvara vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reenvironmental management agency ema vachiona nezvedzidziso uye kubudiswa kwemashoko kubazi iri amai Rutsvara vanoti
bazi reenvironmental management agency riri kutarisana nekusvibiswa kwemvura yemunasakubva river kusvibiswa kwemvura iyi kuri kunyanya kukonzereswa nemabest sewer nemamwe makambani kunyaka miti ari kudirira mvura yakasviba munharaunda zvakadaro ema yakatura matano ekuramba ichiongorora makambani aya uye kushanda zvakare nekanzuru rekuta remutare kuvhara maleakages muguta ongororo imwe inoratidza zvakare kuti nzira dzinofamba nesuweji dzaane makore dzagarisa zvekuti hadzichakwanisi kutakura suweji yose iri kubva mudzimba nekukura kuri kuita guta redu vagari vanokurudzirwa zvakare kumhangara pose pane best sewer kukanzuro yedu
vakafanira kubata chigaro chemutauriri weguta remutare vachausisa dondo vanoti seguta vari kuedzana pose pavanogona napo kuderedza nyaya dzekusvibiswa kwenharaunda
tanga tichiedza kutsvaga mumasenders edu matinombogamuchira zvichemo zvakafanana neizvi asi hatina chichemo chatakwanisa kuwana chatakagamuchira maererano ne sua iri kutaurwa nezvayo asi tinowanzokurudzira vavakidzani vedu vari munzvimbo dzakatikomberedza maresidents edu mastakeholders edu akasiyana siyana kuti kana vachinge vasangana nenyaya dzakadai idzi vanoripota kumaofices edu ari munzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vanogona kushandisa platform yedu yesit of mutare WhatsApp inova iyo 0775792461 kuti tikwanise kubatsirana kugadzirisa matambudziko akafanana neiwaya
dambudziko rekusvibiswa kwenzizi rinonzi nevakawanda harizi kudora pindo chete asi kuti nzizi dzinodarika nemumaguta akawanda emunyika dziri kusvibiswa zvakanyanya nevagari makambani pamwe nemakanzuru izvo zvinosiyira dambudziko rezveutano kune vagere kuzasi kwenzizi idzi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanomirira vagari vanoti kudzamara mapazi zehurumende atora matanho akakodzera ekuona mafambisirwo ari kuitwa mabasa nemakanzuru uye nevemakambani pakuderedza kusvibiswa kwemvura nenharaunda vagari vakawanda munyika kusanganisira vekudora pindo vacharamba vakatarisana nedambudziko rekushandisa mvura yakasviba ndakamirira studio 7 kudora pindo mutare west ndini Sydney Size
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Komakadiko vanamukoma Jonga vana Blessing Zulu apo vanamukoma Tanonoka Wande pa Studio 7. Ndokumbira kuti mundibvunzirewo mukuru wekanzuro yeHarara vanonzi vanawo mukuru wekanzuro yeHarara. Richavanokugona kukanzuro yavo chanogona kukanya zvinhu zvevanhu. Chamusingaoni chii kuti muzimbabwe hamuna mabuilding manyowani. Chii chamusingaoni. Chamunogona kutsvanyira vanhu vanenge vachitsvaga mari. Munodiko imwani wekanzuro yeHarare. Kanzuro yekuita sei yamugona kungopfutsira vanhu. Hamuna chimwe chamunokwanisa kuita sekanzuro. Pana kana chimwe hwani chamunokwanisa kuita sekanzuro. Kusara kwekungopfutsira vanhu zvinhu zvavo. Ah, munonyadzisa vanhu vekuZimbabwe. Nemapurezidendi avo enyu iwavo. Kuna purezidendi wakaita sei vari kuZimbabwe. Hakuna purezidendi wakadaro mari.
Paunongoona kuti nyika yedu yatorwa nematsotsi ndepekuti tinonzi tikanzi mari yakunzi Zigion yebhondi yebhera yechino nechino vanaana Malawi havo vane dhemu renzomo matamba andifungu kuti vanoto export havangori nematamba rao kubvira independence vakatotanga kutore independence tisati isusu saka chetinomboti tiri kupemberera makore 45 ekuzvitonga kuzvitonga chii hatina zvati hakuna kwatiri kuenda kurima chaiko kwatiri kuenda nyika inoti changosara yayo makomba makomba chete paasi apa angove makomba upfumi huchienda kumachina marussians nemabelarusians nehama dzenyu asi chandaidawo kuyambirai ndechekuti ndo zvaiita mobhutu muzairo hama dzake hadzisi kuenjoya dzangove marefugees dzakapararira nyika pasi rinoresa
inini ndaida kunzwisisa kuti why ZANU-PF iyo iri kubvuma kuti iyo iri kukambena but nawo kana chamisa akuda kukambena unonzi kwaanga akakambena hakuna post onzi haabvumidzwi kuita makambeni ende vari kuzvivanza kuti mavhoti ariko asi taakutoziva kuti mavhoti ariko tangomirira zuva chete zuva ndirini ngavasapatisa vanhu ma
pastudio 7 apa studio 7 vajonga kandemiri muri sei nyaya yezigiri ratakaburitsirwa nehurumende iyi haisi mari inoshanda iyi ndakanyatsozviona kuti haichashanda zigari shandiri mufundi yavasiyao us dollars riripo vasiyana nemari yavo yavakagadzira because mari iyi haichashandi ukaisa data rinopera zuva iroro saka zvaratidza kuti vakundikana vakuru ava ngavasiyane nazvo izvi ngavasiyane nazvo ngavambosiyiwo usa rimboshanda munyika pamwe zvinhu zvingachinja nekuti nezigiri nhamo chete chete
itwa libatengezi ndiri pano zvangu pasouth africa pajuz apo ndanga ndichida kutaura nenhau yezigiri ratiri kunzwa rini kuti riri kufamba sei riri kufamba sei dai vatizamirawo kuti vatibudisirewo mari ine uremu huri nani so far tikatotarisa kwaratangira zvaro kwacho kuti padhora reamerica tinobudisa mazigi gumi nematatu ratotangire kure chaiko chaiko ngavazamewo kutigadzirira mari iri nani
tinotenda vateereri idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo mutungamiri wesangano rebasketball union of zimbabwe vajoe mujuru vanoti vatsigiri vazhinji vemutambo uyu vari kutevera zviri kuitika kumakwikwi eafrica basketball league ayo ari kutambwa mutonamendi inonzi nile kuegypt pari zvino vamujuru vanoti mutambo webasketball uri kutarisirwa kukura munyika uye pachange paine makwikwi makuru ekutsvaga nyanzvi dzemutambo uyu munyika achaitwa mwedzi unouya ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya uye westudio 7
It's unfortunate kuti zimbabwe isusu tinedu takakwalifya kuti itambe mumakwikwi aya haina kuzokwanisa kusvika kuegypt but zvokufara nenhau yekuti for the first time since competition yebasketball africa league yakatanga competition yegore rinori ndo pakakwanisa kuti tinede kuzimbabwe iende the service takakwanisa kuenda up to the round of 16 vasati vatambowa achiva tinedu jbc yekuharare ndiyo yakahwina mafinals edu emuzimbabwe kuti ndiyo ndiyo machampion machampion edu ava vakwanisa kuenda kukwana ndokuine maqualifiers ezone 6 kandii zone 6 ndikutaura manyika dzemusouthern africa vana angola mozambique zambia south africa zimbabwe esusu namibia lesoto swaziland and so on vari muregion yanamalawi bisi pakakaenda ikoko yakanohwi yakakwanisa kwanisa kuenda kune next round ingiri round of 16 ndiwo kwaakaenda kusouth africa tamboa nematimu ikoko dzekunana burundi dzekunana cameroon and so on kupretoria unfortunately jbc kupretoria haina kwanisa kunobudirira asi competition icomission yatiri kusupporta yatiri kumhanya nayo
pane makwikwi amunawo here amuri kugadzirira pari zvino
nyika itokudza excitement iripo kuzimbabwe iko zvinoiri kudraw maqualifier edu atinoti manational championship arikomisa tume kugweru ndiwo kuchasangana machampion emuzimbabwe kwanobva kwamutara anobva kugweru anobva kumasvingo and so on changu tini madima team 10 varume na 18 madima wachikombina tu wani champion in Zimbabwe. Champion hiyo mbia chaenda wano represent Zimbabwe at the next edition in Basketball Africa League. Saka nipataka kira JBC tukota kwa kuti next edition chenda kama basket film.
Iwo mutambo we basketball waka mira sei munyika parizvino uye zveshuviro yenyu ndeyei?
Basketball e-sport ya mirati iri kukura tereki Zimbabwe. Mishetini watu iri kukura kudarika wangu na sports AFF Zimbabwe. Iri kukura tereki. Ine strong presence kana chitara kuma primary schools Zimbabwe. Tine another very strong presence kana chitara ma secondary schools in Zimbabwe, including in private schools as well as kuma rural school basketball iriko. Sikuwana support ya kanyanyisa kubva kuma stakeholders FM basketball iriko kura. Ku club level, I should think in terms of numbers, basketball iriko nongeri number 2, number 3, kudarikidza kwe football kana kuti athletics in terms of numbers, basketball iriko kura.
Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7 vari parunhare muBulawayo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chenyu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weR&B anosanganisa zvekuimba kwake nebasa rake rokurwira kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzemadzimai Raquel Kwainona remagitara achinzi Reg. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zvininga weStudio 7.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. Chimagitare ndakazvitanga ndine 10 years. Vabereki vangu vainditengera tumatoi tuyatwe twemagitare ndichiimba music yandainzwa paterevhizheni aro. Saka zvakatanga kare ndichiri mudukusa.
Saka vabereki vaiti chii muchivakuona kuti musikana uyu akutoita zvemhanzu chaizvo chaizvo?
Vabereki vangu vaindisapota asi baba vangu ndivo vakamboita dambudziko kusitambira nekuti vaiti ndirikufanira kutanga naenda kuchikoro. Vakanditi ukatanga waita wawana degree then wozoita hako zvemusic ndokuenda unoita madegree yangu. Pavakazoona song yangu yakuplayiwa paradio ndopavakazotanga kuzonditora serious.
It's just in my head. You hear me with a bounce back, throwback.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindustry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo sema artists sevanhukadzi akawanda ende akasiyana siyana. Mamwe achona ndiwa sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeenyaya yemari. Dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asina hangu anambobvira ndadaro ndakangomirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhaya iyo kumashow, vanoda kukuteererai, vanokuwanai kupi?
Ndinowanikwawo pasocial media. Ndinonge ndichinziwo Reich, R-E-I-C-H-H, pamasocial media platforms ose. PaYouTube ndakanziwo Reich, Z-W, R-E-I-C-H-H.
Mune mashoko amunoda kupawo vanhu kudzigira here?
Mashoko andinongoda kupa kuna vanhu vanondidzigira ndeyekuti varambe vachingondisapota nokuti semuimba achiri kungotangawo kudai ende asina vanhu vanomumiririra kunge manager kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was a Friday, nasi Friday kudai. So chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo mudariro nhasi.
Saka ndakabudisa kasong kangu kanonzi Ucharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyright haisi song yao, iteni song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuitawo zvekuimba. Ndiyo yandiri kuda kuti tinzwe muzuva rakasa.
Tarisa mumia
mukambo ucharamba uchipisa kubva kuna Rachel Kwainona remagitara achinzi Rick. Uyo manzwa achita hurukuro ari muMaryland muno muAmerica naIvanzi Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi mukasakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk nhasi apo tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu mukushandiswa kwemadande mutanda akasiyana siyana kana kuti social media. Anokoneka ane mufaro ndini wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamwe nanitungamiri Nkomo.